chirongwa ichi takatenge tinacho isusu kuparlament sekomiti yeforeign affairs. Saka takatokurudzirawo, taigara tichikurudzira ivo vehome affairs kuti mapasipoti aya vanhu vari kunze veda vanga vabhadhari mapasipoti ava nemari yavari kuwana kwavari kugara ikoko. Kana uri kuamerica uri kutambira kana manyes, kana uri kubritain mapounds kwase kwauri. Saka takazobvumirana tikati aiwa ndochirongwa chakanaka, nekuti dambudziko rakanga riripo nderekuti vanhu vanogara ikoko kudhayasipora kunze kwenyika vaitumira hama dzavo mapasipoti. Saka mapasipoti acho dzimwe nguva mamwe airasika, ende zvimwe nguvawo futi zvaivatorera mari yakawanda nekuti vaitumira nedhl. Saka pavanotumira paya pavobva vatumira futi mari yekuti chii, enda munotorera pasipoti yangu. Saka vaidyirwa mari dzakawanda nehama dzavo. Saka iye zvinezvi zvanaka nekuti takabvumirana kuti vanoenda kuembasi, maembasi dzedu vonoisa pasipoti yavo ikoko, vofira zvese ikoko, vobhadhara mari yavo ikoko. Pasipoti youya kuno kuHarare zvakanaka nediplomatic bag, dzogadzirwa kuno pasipoti dzodzokera nediplomatic bag, vonozvitorera kuembasi zvakanaka, kwete kumbotumira tumira kwavaiita hama dzavo vachityirwa mari vachiita zvi. Saka ichi chinhu chakanaka chatakabvumirana nesu parliament kuti aiwa ndo zvakanaka zvakaita minisi.
Saka zvinotarisirwa kutanga riini izvi, honorable Paradzi?
Zviri kutotanga izvozvi. Izvozvi takatoti izvi foreign affairs yakutoti diplomatic bag rambenge rakambenge ramira nenyaya yekuipa kwakaita zvinhu yakutotanga. Takatopedza musangano wacho, takaita musangano wacho ini nemapermanent secretary yeforeign affairs napermanent secretary wehome affairs, tikatoita futi namaministers acho iwawo tikapedza musangano wacho. Saka takatowirirana zvatova motion izvo zvatiri kutaura. Saka ichi chirongwa chatakaona kuti no chakanakidza, nekuti chaizopedzera kuti mhuri dzitambure, nekuti iwo kana wairiga uri webaba wemba hazvina kunaka. Plus mahosh pemit evamwe aizoexpire, saka zvava zvisingaiti zvakanaka. Saka ndo zvatakagadzirisa zvinhu.
Asi ka honorable Paradza, havasi vanhu vese vanowana mari inowanda kudaro pamwedzi.
Dambudziko ranga ririko revamwe vanhu vari vasingaoni zvatinoona isu ndezvekuti vanga vajaira zviya zviya zvekuisa mari pablack market, zvekuti anotumira $50 kunoku, atumira $50 yobva yaenda kublack market yonoita kana kuti 300 kana kuti chii bonzi, vomhanya vonoita izvozvo. Saka vanga vachifara zvikuru vachiti pasipoti yaichipa kumusha, pasipoti yaichipa kumusha. Ndo dambudziko rine vanhu vari kudhayasipora. Kushata kune kwakaita zvinhu kutoko vanofarira zvikuru, nekuti ndo vari kutokanganisa kufamba kunoita mari kunoku, ndo vari kuita another way yandikati muchirungu ndia fuel in black market, ende vari kufara vari ikoko. Asi ndo the first people to criticize kuti hanzi nyika yatadza kutongwa zvakanaka, nyika yakuondonga, nyika yakuita sei. Saka taakugadzirisa zvinhu zvacho izvozvo zvinoita kuti nyika iite zvakanaka.
Haiti nzira here yehurumende iyi, honorable, yekuunganidza mari yekunze iri kunyanyidiwa munyika?
Iwe ubvunze vateereri vako kuti hurumende yashata chii pane kuti ikupei zvitupa zvamuri kuda kuti mutambure, sei muchida kuramba muchida kutambura? Izvi ndo mubvunzo wamunofanira kubvunza vacho vari kutaura izvozvo, kuti sei muda kuramba muchitambura hurumende irida kuti musatambudzika. Plus constitution yedu ka iri very clear, inoti munhu wese ane kodzero yekuita dual citizen. Unogona ngoone pasipoti yekusouth africa kusvika kusouth africa, asi uchida futi chitupa nepasipoti yekuzimbabwe. Saka zvinobvumirwa neconstitution yedu dual citizenship. Saka tiri kuteedzera constitution, chamaa kuvenga ipapo chii? Muda kuti mungoramba muchikirizaiza hurumende kuti yatadza, 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 taakuitira zvinhu zvakanaka, makuti futi hamuzvidi. Saka munotei?